Kumalo oyo akaita mukurumbira aitambira chikwata chenyika cheDream Team akashaika kumuzilika zvimupera kwesvondo. Anga ave nemakore makumi mana nemapfumbamwe ekuberekwa. Kumalo uyo akaitawo mashiripita aitambira Highlanders zvekare. Akatambira Dream Team iyo yakapota yaenda kumakwikwi eWorld Cup muna 1994. Mushure mekutanga kutambira chikwata ichi muna 1992 apo chakarova South Africa. Nemukurumbira mumwe wevanhu varwadzikana nekushaika kwaKumalo ndiva Simon Muchineripi.
Ndarwadziwa zvikuru nekufa kwamashingira munhu aitambira bhora aigona bhora mukomana uyo akambotambira squad ndozvaindifadza aigona mukomana waire ndauya.
Mumwe wevari kushushikana nekutisiya kwaita Kumalo muteveri weDynamos vaDesmond Pawarengera avanoti Kumalo akaita kuti nhabvu muZimbabwe isimukire zvikuru. Ndekuti vanofunga kuti angadai akapiwa basa rekubatsira maWarriors.
Haini ndinofunga kuti kurasikirwa kukuru panhabvu yemuno munyika bhozi aigona kuzosumudzira nhabvu panguva inoteera.
Muteveri weHighlanders vari muHarare vamunazvo nhandara vanoti Zimbabwe haisi yakawana vatambi vakaita saKumalo vachatarisa matambiro ari kuita vatambi vatinavo pari zvino.
Kukushaya kwa mashingira kwa ndu wadza zokuti juu zokuti nchazo muwana kupi mwunga akafana na mashingira. Apachi sina ya ndicha wanafuti wa mashingira.
Zagamira zagadai, wa enes banda au wanoshe kwa kuzi mapepa, au wakatamba pamwe chete na Kumalo uye zhevarisha mwari mufi, wano chivacha jivisa mangwana kuti zhegura jikwa kumisha kapuzi ya kwa mbisu kwa sei. Kumalo, akatora mkombe weligi pamwe ni mkombe isinga verengeke, apo aitambira Highlanders achamba nevatambi vakaita samatinda ndovu nesidi sanda Peter Nkomo Titus Yellowman Majola netsaimoyo nevamwe vakadaro. Akazoenda kuGermany uko kambotambira Bona SC muBundesliga yechitatu. Mushure mekuregedza kutamba nhabvu Kumalo akarairidza Highlanders Lancaster Steel mwana Africa ndokuzomboenda kunorairidza kuBotswana uko akonorairidza zvikwata zviviri. Kumalo anga ave maneja wevatambi vaHighlanders panguva yokushaika kwake. Zvakamira zvakadai, mitambo mukupera kwesvondo yakapera seizvi. Chicken Inn 0 Wange 1, Dynamos 1 Tolocho Pirates 1, Cape United 0 Dongo Sawmill 0, Bowmine 0 Triangle 0, Limlili 2 Japungu 1, FC Platinum 0 FC Kariba 0. Highlanders yacho yakadamburwa 1-0 newawa. Izvo zvakarwadza muraridzi wavo Bongani Mafu uyaitarisira kuti vanokunda musi wakashaika Kumalo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ini Michael Kariati.